Vagari vanoti, vakatsamwa nedano iri nekuti kanzura yena kuya kwavari kusotsvaka pfungwa dzavo. Zviri kunyanya kuvarwadza ndezvekuti pachine mutauro pamusoro pechimwe chirongwa chakadai, icho vagari vanoti havana kuona zvakashandiswa mari dzavaibatirwa. Mumwe mugari vapori mai vanoti kanzuri yavo haina kupinda muvanhu zvakakwana kuti ipiwe mvumo yekutora mari inoita madhora mana paimba yoga yoga.
Isu inise mugari wemasvingo maonera angu that decision yatorwa ne city council inaigwa against that decision kuzi pamashure tine mamari resources tine dzimwe mari dzakabhadharwa nevanhu zeroad levy, asi hatisi kuona basa dzakashanda nokuti marodzi edu atova wese kudarika zvaenge ari kumashure.
Saka
chatiri kutarisira ichi kuti kanzo chokutanga yafa kutanga yakonza kuti isusu vagari then we agree kana road levy chidi tichionawo mabasa mari yakambobhadharwa kumashure.
Masvingo ine dzimba dzevagari dzinosvika zviuru makumi matatu. Izvi zvinoreva kuti kanzuri ichange ichiwana mari inoita zana nemakumi maviri ezviuru zvamadhora pamwedzi kubva kuvagari. Mugari wekwamucheke vasamson gororo vanoti havaoni kushanda kwechirongwa ichi sezvo munharaunda yavo musina migwagwa yakagadzirwa pavakambobhadhara mari dzavo.
Nekubvisa chako ndichangobvisa zvokudzvanyiririka kuti chikwere chachoramba chikura. Asi nemakoronga hatinawo mutaundi medu, makomba hatinawo, mari tisiwa tinoshanda pai, and mari dzizvo mari dzinoafekta maroja malendori anongoti wedzere mari, mari yacho tinozvainoshanda yatakambobhadhara hatinambonangugwagwa wakagadzikwa. Saka kuti don't even know kuti basa reroad levy ndereizvo.
Asi meya weguta remasvingo vahubert fields vanoti chirongwa ichi chakadzoswa mushure mekuwirana nevagari pavaigadzira bhajeti regore rino. Vafields vanoti chirongwa ichi chakakosha kugadzirisa migwagwa yashata mudhorobha sezvo mari yemigwagwa inobva kuhurumende nebazi rezinara iri shoma. Vati vachatsanangura kuvagari kuti mari iyi ichashandiswa sei. Asi vanotungamira kufambiswa kwebasa musangano rinomirira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti vagari havana kupiwa mukana wakakwana kuti vape pfungwa dzavo panyaya iyi.
Zvavari kutaura kuti vakataura nevanhu pavaiita mabudget consultative meetings yesi tinozviramba nokuti mameeting avo vaimaita vasina kumashambadza zvakakwana achinda kunoatendwa nevanhu vashomashoma, uye nguva dzavaimaita dzedziri nguva dzokuti vanhu vazhinji vanenge vari kumabasa havakwanisi kuenda. Ivo chatinonyanya kuvakurudzira chavakakonewa ndechekuti semacouncillors vaifanira kuita misangano mumawadhi mavo vachihwa zvinotaura vagari, kwete kumirira mabudget consultative meetings anoatendwa nevanhu vashomashoma achiitwa akawanda panguva imwe kuitira kuti vangoti zvavanenge vachida zvingoita seuthrough zvipinde mubhajeti chero vanhu vasiri kugutsikana nazvo.
Sangano iri rinoti riri kukurudzira nhengo dzara kuti dzisabhadhare mari iyi kusvikira vagara pasi nekanzuro vachionesana zvakanaka panyaya iyi. Kanzuro inotarisirwa kuwana mari inoita miriyoni imwe nemazana mana ane makumi mana nezviuru zvemadhora pagore kubva kumitoro yemigwagwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.